KV5C1E.
Toyanga ya remambengeni ire mangani muzala ire manga zvamade kwembengeni zvamade kwati zvidivi zvidiva nganyama chekurambandzo chekurana vana vawe ndivala vange izeri vachila mavelesa maherende todzi chinga mangwende amasiya bunda madelekenya nengovera yekombo ingo nengovera yekombo.